manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 31 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vanga vari gurukota rezvekurima vaparents shiri avakashaya necovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu nezuro pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanga vari gurukota rezvekurima vaparents shiri avakashaya necovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzira vana chiremba nevana mukoti kuisa zvido zvenyika pamberi nekudzokera kubasa kuitira kuti vabatsire kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chapararira pasi rose Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semunhu aiva nerudo aida runyararo aifarira basa rake uye aizvininipisa kunyange hazvo aive gurukota rehurumende vati mushakabvu akarwa hondo yerusununguko zvaidadisa uye pakushaya kwake munhu ange ave kusimudzira mabasa ekurima nebazi rake rezvekurima vamunangagwa vati vashiri vaida kuti vanhu vabatane kugara murunyararo pamwe nekugara zvakanaka izvo zvinove zvavakaendera kuhondo Asi mutevedzeri munyori mubazi rezapo vamujobisa noko vati havabvumirani mashoko avamunangagwa vachiti vashiri nevamwe vavo vakakonzera kusagadzikana kumatebeleland nemidlands panguva yekukura hundi izvo zvinozivikanwa nenyika yose
chokwadi ndechekuti nyaya dzavo dzekukura hunde dzeviolence dzemaatrocities akaitika yese iwayaya ndiwo machief architect and hongu ushamari kana muri mushamari muri muchiba mese hangazoti mumwe wako anga akashata but Isusu sezapo sebato wezapo hatisi kufara nazvo kuti izvo akafa nyaya dzake dzisina kumbogadzirwa
vamunangagwa vakurudzira vana chiremba vakoti nevamwe vashandi vezveutano kuti vaise zvido zvenyika kumberi nekudzokera kumabasa kuti vabatsire kudzivirira kupararira kwecovid-19 vati ino ndiyo nguva yekushanda zvakasimba kudzivirira covid-19 vachiti kurega vanhu vachifa hazvina hwazvinobatsira
When the pandemic rises and the death toll rises, there are no winners, none at all. Tinopera tese kufa. I therefore urge all of us to continue to act with care to prevent the spread of the deadly pandemic.
Asi munyori mubazi remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti machiremba nevakoti vari kutoita izvi uye hurumende inofanira kuvabhadhara mari dzinoita kuti vakwanisewo kuzviriritira nemhuri dzavo vatiwo hurumende inofanira kuisa zvikwanisiro pamwe nehanzu dzekuzvidzivirira kubva kucovid-19 muzvipatara zvose munyika
nyaya yemari inyaya yakakosha vanhu vangaramba vachienda kubasa kunoshandira pasina muripo vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa vane vana vanoda kuendeswa kuzvikoro kakuti titi vanhu ngavangoenda kubasa for national interest ivo vasina chavari kuwana hationi pane zvinoita sei hationi pane zvinobudirira
vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hapana angada kushandira mahara ivo vamunangagwa nevamwe vavo vari pamutambara kedu chede.
Hapana kili nyozi national interest kushandira mahara wa mwakiluta $60 million hakuna zakadero. Kanta wakita personal interest ngati sacrifice itese kubva kumusoro. Iwo ngavatange varatiratidza nzira kuti ndozvinoitwa national interest is waita give up zvemapeksi zvavo nekuluta kwavo. Then madhokota nemanesi achaona kuti munhu wese ari kudini ari kusacrifice, let's sacrifice also.
Dr. Madzorera vati kubatwa kwakaitwa vakuru vakuru muhurumende vakaita savashiri necovid-19 kuchasvinudza vamunangagwa nevamwe vavo kuti vagadzirise zvinhu muzvipatara.
COVID-19 chakanakira ndechekuti hachisi chirwere chevarombo, hachisi chirwere chevapfumi, chirwere chemunhu wese. Mupfumi murombo ari mupawa neasiri mupawa, so chinoenzanisa vanhu vese.
Vashiri vange vave nemakore 65 vakapinda muchiuto pakawana nyika rusununguko muna 1980 vakakwira kusvika pachigaro chekuva mukuru wemauto emuchadenga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazodomwa kuve gurukota rezvekurima. Mushure mekunge mauto abvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vashiri ndivo vaive mukuru wemauto e50 Brigade ayo anopomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika zviuru 20 panguva yegukura hundi kuMidlands neMatabeleland. Mauto e50 Brigade akadzidziswa basa rawo kwemakore 2 nemauto 165 akabva kuNorth Korea uye paaive matunhu eMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika muna 1987. Mauto e50 Brigade aishanda nebazi renational security iro raive pasi pavamunangagwa kubva muna 1980 kusvika muna 1988. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanosvika zviuru 3 nemakumapfumbamwe nevaviri kana kuti 3092 vakabatwa nechirwere charura pasi rose checovid-19 uye uwandu hwevanhu vafa hwakakwira kusvika pa53 kana kuti 53. Bazi iri rakazivisawo kuti uwandu hwevanhu vakanga vapora kusvika nezuro hwakanga hwoyo pavanhu 124 kana kuti 924. Vanhu vanosvika 213 kana kuti 213 vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru 3 nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 3191 vakavhenekwa kuonekwa kana vaine chirwere ichi. Dunhu reHarare ndiro riri pamusoro pauwandu hwevanhu vane chirwere ichi iriine vanhu vanosvika chiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 richiteverwa nedunhu reUlawayo iro rine vanhu 500 kana kuti 805 vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Makambani akawanda munyika anonzi ari kumbovhara zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vashandi vaine chirwere ichi. Nemusi wechitatu kambani yemabhazi yeZupco iyo ine mvumo chete yekutakura veruzhinji munguva ino yemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu welockdown yakazivisa kuti vashandi vayo 10 vakanga vawanikwa vaine chirwere ichi. Izvo zvinonzi neimwe nyanzvi yezveutano zvinonongedza kuti vanhu vakawanda vanofamba nemabhazi eZupco zuva nezuva vanofanirwa kunge vachiteverwa kuti vaonekwe kuti havanawo here kubatira chirwere ichi kana kuti contact tracing. Johns Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika 10 million nezviuru 300 kana kuti 17.3 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru 693 kana kuti 673,000 pasi rose. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kana panga pachine vamwe vana veZimbabwe vanga vachiramba kuti chirwere cheCovid-19 hakuna, iye zvino yave nguva yekuti vabvume kuti chirwere ichi chapinda munyika zvachose uyewo kuti vatore nzira dzekuchidzivirira nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
vana veZimbabwe kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Takanzwawo kambani inotakura veruzhinji yemabhazi yeZupco ichizivisa kuti vamwe vashandi vayo vakawanikwa vaine chirwere checovid-19. Zvinosiya papi veruzhinji vanofamba nemabhazi? Tichiona kuti kambani iyo ndiyo yoga ine mvumo yekutakura veruzhinji.
Zvekunzi mabhazi emaZupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu. Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga, nekuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara haatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa, nei zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza matransport dzakasiyana siyana dzichishanda, asi pova nekurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi naiwo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona, vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirisana nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tikuona vanhu vari kutsikinyikidzirana mabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozvifamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kuDzimba, kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Ko, panyaya yecontact tracing muri kugutsikana here nezviri kuitika? Tichiona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere vari kuwanda.
Tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere, asi zvatiri kuona ndezvekuti hasirizvo zviri kuitika. Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei, zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing, nekuti vanhu vese vatiri kuona vazhinji vasina kwavakamboshanya, vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwa. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo. Ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamaski, zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunhare kuBritain neStudio 7. Pane vanhu vakawanda vasungwa pamwe nekurohwa muHarare nhasi muzuva ranga rakarongwa kuratidzirwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement, ukuwo vanga vari muDzimba vachiti varohwa nemapurisa nemauto. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Purisa nemauto vanga akapakatira zvombo afuma akavhara nzira dzose dzinopinda pakati peguta dzinobva mumisha yose inogara veruzhinji, uye vamwe vavo vanga vazere muguta. Nekuda kweizvi, vanhu vazhinji vanga vachida kupinda mudhorobha vanoti vatadza kupinda mudhorobha, zvaita kuti pakati pedhorobha paswere pakazara mauto nemapurisa chete, uye zvitoro zvose zvanga zvakavharwa. Mapurisa asunga vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana dzinogara veruzhinji, uye vamwe vasungwa vanosanganisira mutauriri weMDC Alliance, Advocate Fadzai Mahere, nemunyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsidangarembwa, mushure mekuedza kuda kuratidzira. Vamwe vasungwa mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vanoti vakambopambwa muna Chivabvu. Vatatu ava vasungwa pamwe negweta ravo vaobeshava, apo vanga vachienda kukamba yemapurisa vachida kunozivisa mapurisa kuti vari kutevedzera zvakatarwa nedare kuitira kuti vatongwe vachibva kuDzimba dzavo. Mutauriri weboka revechidiki muMDC Alliance Steven Chuma vasvora kusungwa kwaitwa vanhu ava, uye vati zvaitwa nehurumende yava Munangagwa izvi ndizvo zvavanga vakatarisira.
Tafara zvikurusa nenyaya yekuti hurumende yava Munangagwa yaita chinonzi pachirungu on go, vabetseredza kuti zvatanga takatarisira isusu kuti paitike total shutdown zvive zvibudirira. Saka naizvozvo tichaenda mberi tichiratidzira kusvika zvichemo zvedu zvanzwikwa. Hatigoni kurarama munyika ine uori hwakadai hwekuti mhuri yava Munangagwa chete ndiyo inoguta veruzhinji vachitambudzika.
Mutauriri wemapurisa vapo unyati vati havasati vave nouwandu hwevanhu vasungwa muHarare pamwe nemunyika yose vachiti vachiri kubatanidza mashoko ari kubva kukamba dzemapurisa dzakasiyana siyana. Vamwewo vanogara mumisha yakaita seGlenora neHighfields vakaita savatadiwa Mandudzo avo vane makore gumi nemasere vanoti vapindirwa mudzimba dzavo nemasoja vakazvindikitwa.
So if you depend on what's for general, what I'm going to do wrong when I'm going to do wrong. I'm going to do wrong with that for a bit. Then I'm going to go. But I'm going to do wrong with my chair is a dog. Turn my bang, I turn proof in the room. I must watch. One wrong way, I'm to run my young. So the tickets was going on during the spring. I'm going to be my CBS spring. Aondi tuatini, nasuonye, anjibansuwa roya ndo roya.
Itivava Mandudzo, amainyaradzai Mandudzo, vati wawe kuchikira chirwere che COVID-19 ne upenyu wavo panguva imwe chete, sezwa chiti havasisina kuchengetedzeka munyika ichipikirwa.
Saka vakutoita kunge vakutoita zvechitsotsi havachaita zvekutichengetedza takutovatya pane kuti tivati tovimba navo kuti vanhu vakatichengetedza dzatiwo mhandu dzedu bhozi vakutotipindira mudzimba vachitiharasa saka tizototizirawo kupi semaresidensi.
Mumwe wasina kuda kudomwa nezita anogara muchere mamusha weHighfields anoti vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa nemasoja vachitsvaga chingavararamisa.
Zvango fanasa nhasi upana pana vakatogara mukatasa ndinitori muchinjomari asi ndandiri kapenda inyaya yekuti pressure zvekuita because makastoma mashomo saka nhasi otangoya panapa tobva tangoona kuti panapa ndipo panoti wande wani tobva tatoyawo nemari dzedu takutochinjova anenge achipfuura anenge achipfuura anenge achibuda muzimba.
Mumwe wavanga vari pamberi pehurongwa hwekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nhasi uye vari mutungamiriri weboka reta Jamuka vapromise mukwananzi vati vacharamba vakavesera hurumende moto kudzamara nyaya yehuori hwavanoti huri munyika yagadziriswa.
Vanhu vari kunyunyuta kuti nyika ino yanyanya huori, vakuru vakuru venyika varongomora uchi hwenyika vachidya voga vachinyima ruzhinji rweZimbabwe. Saka vanhu vataiwa zvakwana, taneta toda kuti zvemire zvehuori nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvese zviite pachikerere upfumi hwenyika hugoshandiswa nemunhu wese ruzhinji rweZimbabwe. Vakuru venyika vakasateerera ticharamba takadzvanya tichiratidzira kusvikira vateerera.
Hurumende yavamunangagwa yakagara yabuda pachena kuti yakanga isiri kuzobvumira kuti kuratidzira kuenderere mberi ichiti izvo zvaizopinza upenyu hweve ruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe wemauto akabatsira mukubviswa kwavarobert Mugabe pachigaro muna 2017 vaperence Shiri avo vavigwa nhasi kuheroes acre.
Muguta reBulawayo vanhu vakawanda vagara kudzimba dzavo uye mudhorobha nekune dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kwanga kukakazara mapurisa nemasoja anga achiona zviri kuitika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvitoro zvikuru, mabhangi nemamwe mabhizinesi ange avhura mangwanani sezvaanochiita mazuva ose, pazosvika nguva dza1 masikati mabhangi nemabhizinesi aya ange avhara. Mumwe mugari wechikuru uyangozvidoma nezita rekuti Amai Chuma ati zvisinei nemaroadblock ange ari mumigwagwa yakasiyana siyana ange akwanisa kuuya kubhangi kuti azotora mari asi ataurirwa kuti izvi zvange zvisingakwanisike sezvo vashandi vakawanda vepabhangi iri vange vasina kuuya kubasa.
Kubanki so kubanki mastafa asata amo takangomira taunzwa kunzi kana staff yamo tichakudaidzai tichida tivhure kana kuti tichavhura hatisati takusira.
Nzvimbo dzakawanda dzemudhorobha dzinosive nevanhu vazhinji zuva nezuva kusanganisira pamusika wemuna 5th Street nepanomirirwa mabhazi paCity Hall kukange kusina vanhu kunze kwemapurisa nemasoja. Studio 7 yashanyirawo dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji kusanganisira Barber Fields, Entumbane, Luveve nengulumani uko kwange kunewo mapurisa nemasoja ange achichengetedza runyararo uye vanhu vakawanda vange vasingaite zvekufamba-famba mumigwagwa sezvinowanzoitika. Hapana mashoko atanzwa ekusungwa, kushungurudzwa kana kurohwa kwevanhu nemapurisa nevechiuto muBulawayo. Asi kune vanhu vakawanda vari kunzi vari kutsvagwa nemapurisa kusanganisira hama yemutori wenhau Mududuzi Matutu. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, vatava nemoyo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratumira magweta kuti abatsire hama dzaMatutu.
tatumira wetaredu vamwe vani stole kuti vaende kundo isa mapepa kumataredzi mosva kuti aedze kutipawo kuara kuti mapurisa angakwanisa kutipa sei muzukuru kuwava mududusi akatorwa pane vose vakatorwa vari vatatu wana asi kuzikamwa kuti aripi iye umwe chete ndoatoda kuti mapurisa abude pachena kuti akaendepi
vevanotengesa pamusika wesekusile shopping center mungulumane amai James Nyemba vati vange vauya pabasa pavo semazuva ose asi bhizinesi ravo harina kufamba zvakanaka sezvo pasina vanhu vakawanda vange vachiuya kuzotenga
business nasi riri low nokuti vanhu havasi kufamba vari mudzimba vanongofamba mbichana mbichana vamwe amushuwa vangonzwawo kuti kwanzi kune lockdown udamwe hamuna kuzonyatsonzwisisati zvanzi aendai kumabasa makasununguka so hatisi kunyatsozwa kuti tingachabata vanhu chii isusu kusatya kwacho kwataita tazonzwa zvokuruzira yekunzi endai kumabasa kwenyu makasununguka as usual mademonstrations hakuna kuchange kune security ndokusaka taita chivindi chokuuya
mumwe wemugari muzvare Sharon Timbe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda vagara kumba vasina kubuda vachiratidzira zvaitika izvi zvinobatsirawo kuratidza kusafara kweveruzhinji nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika
whether people are in the streets kana kuti vanhu havako kumademo panze apo it was a success because message yasvika kune the relevant authorities kuti people are tired people are just sick and tired of system yekuluta yanetsa iyi and kwandiri inini chaita kuti ndisabuda kuti ndiende kudemo obviously I set it yeupenyu hwangu my family yeah that fear of victimization safety comes first
taiva paitwa kurudziro yekuti pazuva ranhasi vanhu vose munyika varatinzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nenyaya yehuori uye kusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika mumwe murongi wekuratidzira uku vajacob ngarivhume pamwe nemutapi wenhau wopwe uchimono vari mutirongo mushure mekusungwa vachinzi vari kukurudzira vanhu kuita zvemhirizhonga nyaya yechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ichanzwikwa nemusi wemuvhuro ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Botswana yavhara zvakare guta rayo guru reGaborone kwemasvondo maviri kutanga nhasi ichibva yavhara zvikoro zvose pamwe nekumisa vanhu kufamba-famba zvichitevera kukwira zvakare zvakapetwa kaviri kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 Botswana yava nevanhu mazana masere nevana vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vari vaviri mumwe wevashamarari vane mukurumbira muamerica asi asinganyatsozivikanwe kumusha kwake Willis Conover uyo aive nechirongwa chinonzi VOA Jazz Hour aive mushamarari ane mukurumbira munyika dzinosanganisira Poland neRussia munguva yainetsana nyika dzemueastern Europe kuburikidza nekutyisidzirana kushandisa manyepo pamwe nekuita zvimwe zvinhu asi pasina kuridzirana futi Conover akashaya muna 1996 asi akasiya nhoroondo inoremekedzwa zvikuru vanorarama nekutenga zvinhu vachizozvitengesera veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vazive zvinhu zvinonyanyodiwa nevanhu munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere checovid-19 kuitira kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo sezvo vasiri kubvumidzwa kupinda mukati meguta kuti vanotengesa zvinhu zvavo Safari Njema anotipa nyaya inotevera
panguva iyo vanhu vakawanda vari kuchemera kubvumidzwa kupinda mumaguta kuitira kuti vanotengesa zvinhu zvavo vamwe vavo vari kuronga mazano ekuva neruzivo rwezvinhu zvinofarirwa zvakanyanya nevanhu munzvimbo dzavanogara mumwe wevanhu ndiva Jacob Zenda vekunational Kumbare avo vanoti zviri kuvafambira zvikuru zvekutengesa tumabhodhoro tudiki twokuisira munyu uyewo vanofamba vachitengesa vari mumbare makare
kunotengesa masalt shaker zvinhu zvakashoreka pakuzviona kana pakuzvitarisa asi zvinovaraidza zvichivaraidza kudaro vanhu vanobva vazvifarira kunyange vandinotengesera vanosvika vachibvunza maprize kana kubvunza mutengo vanenge vachibvunza kuti ndizvo ndezvemari nemari ndovatsanangurira ndavatsanangura saizvozvo vanhu vangoti ah zvinhu zvakachipa
vazenda avo vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa vanoti vanogona kuwana mari inopfuura chiuru chemadhora emaRTGS pazuva rega rega zvokuti mukupera kwemwedzi vanogona kunge vaunganidza mari inodarika zviuru makumi matatu zvemadhora emaRTGS
Saka zvanongo singabire munhu iye munhu pano uya achikubvunza zvanenge achikubvunza maprize anongo chitengesa unogona kutaura prize yepamusoro kana yepazasi zvichienderana nemunhu wachiwanongo akatarisana naye
vazenda vanoti mari yavanowana iyi vanoshandisa mukuchengeta mhuri yavo pamwe nekutenga zvinhu zvinokosha mumba mavo mumwe murairidzi pane chimwe chikoro muHarare amai Sylvia Mwenje vanoti vanohodha madora akawanda kumbare voaisa mumapakiti madiki anokwanisa kutengwa nemunhu wese amai ava vanoti munhu wese anobudirira kana akashandisa njere nemaoko ake vanoti Maria vanowana iyi inobatsira zvikuru pamusoro pemaria vanotambiriswa semurairidzi
ndakaona kuti usai huri kunetsa zvikuru kwava kudhura vanhu vari mudzimba ndobva ndaonawo mukana wekuti kumbare kunowanikwa madora saka ndinohodha madora ndichipekawo kuti munhu wese anenge ane mari yake muhomwe ave anokwanisa kutengawo achidyawo nemhuri yake mumba zvokuti vanhu vakawanda vari kumafarira nekuti nyama yava kudhura
Amai Mwenje, avo vane makore makumi mana nemana, vanoti, munguva ino yezvirwere zvakawanda, munhu wese ari kushuvira kudya zvine utano.
Iko zvino, vanhu vanoda kudya kune utano, kwakaita sema carrots, asi ukatarisa, munana pick and pay, munana okay, macarrots, magreen beans, magreen pepper, zvava kudhura. Saka ndakaona urumwe mukana iwoyo kuti ndinoinda ndonotora kuvarimi kumbare ndatora kuvarimi ndouyawo ndopeka zviri affordable vanhu vanotoya vachitotenga zvokuti pazuvawo ndogona kutengesa 20-25 mapaketi
amai Mwenje vanoti vanokoshesa utsanana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano zvekuona kuti maoko agara akachena pamwe nekuchenesa nzvimbo yavanotengesera vanoti vose vanobata mapakiti anenge aine zvinhu zvavari kutengesa anototanga ashandisa masanitizer kugeza maoko
ndinotofamba nesanitizer yangu vanenge vachida kusarudzawo vaya zvandei nichitengesa kuti munoda kubata paketi remadora munoda kubata paketi remacarrots ndototanga ndasanitizer
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa nepamusana pekushaya mabasa muZimbabwe vava kudarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vazhinji vavo vari vanhukadzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
munhau dzemitambo mutambi wemuZimbabwe ari kunwisa zvibodzwa pamadiro kuFrance Tino Kadewere Ari kutariswa kubatsira chikwata chake cheLyon kuti chikore mukombe weFrench League Cup apo chiri kusangana nePSG nhasi manheru. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kana akatarudzwa kutamba mutambo uyu uri kupa Kadewere mukana wekuratidza unyanzvi hwake apo ari kugumana mapendekete nevakomana vane mukurumbira munhabvu pasi rese vakaita saNeymar wekuBrazil naAngel Di Maria wekuArgentina avo vanotambira PSG. Oyo ndiwo zvekare unenge uri mutambo mukurusa wakadevere kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutanga neHarare City achienda kule Havre kuFrance adarika nekuDuju Gardens kuSweden. Mutevere wemutambo wenhabvu Valoid Tapera vanoti vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nekukanda zvibodzwa kana chibodzwa kana apiwa mukana wekupinda munhandare.
Aizo tarisira kuti anogoesa. Kuti mufana ari kutamba. Arudadisa ari kusumudzira nyika. Zvakanaka. Kuti anogona kugoesa kana wane kasi anenge adi anenge agoesa.
Neymar ndiye achange achitungamira kutsvagira PSG zvibodzwa sezvo Kylian Mbappe asipo mushure mekukuvara apo PSG yakasangana ne Saint Etienne mune imwe finali. Mumwe mucheveri wenhabvu muZimbabwe vaMalvin Munyoro vanoti kadewere akakwanisa kuzvibata anokwanisa kusvika pana Neymar.
Uyo anogona bhora ende akaramba ne ndangwa akaisa effort anogona kusvika ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi anogona kufurira.
Lyon iri kuda zvakanyanya kutora mukombe uyu mushure mekutatarika mumitambo yeleague iyo yakapedza iri pachinhano chechisere. Finali iyi yaifanira kuve yakatambwa musi wa 4 kubvumbi asi ikamiswa nemhaka yechirwere checovid-19 icho charova pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanga vari gurukota rezvekurima vaperenzi shiri avakashaya necovid-19 nemusi wechitatu varadzikwa paNational Heroes Acre muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje likhuphukela yakukulungwane ezidlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane leCOVID-19 eZimbabwe. Abezomvikela namhlanje bebenqabela abantu ukungena enzikini yamadolobho wonke elizweni. Wayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Siri obhobhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale beleCOVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe izolo bakhuphule inani leli laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3092. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 924. Libulele abangamachumi amahlanu lantathu 53. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba baleCOVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,899. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalolunye 999,807 labulala inkulungwane ezedlula ezilitshumi lathoba mune munye 19,328 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,543,881 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 677,980 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Ukutshengisela obokuhlelelwe ukuba khona lamhlanje kuguquke kwaba yikutshengisela kokuhlala emakhaya ngemva kokwethuselwa ngamapholisa labebutho kwabantu. Amabhizimusi amaningi abevaliwe lokuthengiselana bekwehlile kakhulu kobulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lamhlanje izitalada zakobulawayo bezitshaya umoya kungela muntu ohambayo, kukanti le malokitshini uzulu bezivalele ezindlini besesaba ukuhambela phandle. Abezomvikela yibo bodwa abakade bebonakala besemigwaqweni bevimba wonke odlulayo laloba ulencwadi evumela ukuhamba. Umnumzana Kelvin Maphosa oyisakhamuzi sakobulawayo uthi wesabe ukuwelwa ingozi kungakho ehlezi endlini.
Mina into engenze ukuthi ngahlala endlini ukubana hey ngiyesaba ukuthi ukuhlukunyezwa amapolisa lamasotsha la emgwaqweni ngoba sungatshaywa ufe. So hayi mina ngithe ngangcono ngizihlale nami endlini ngisijwayele labantu abami.
Umnumzana Makheli Thamsanqandiweni umkhokheli wemahlale Zulu movement lamandebele kamzilikazi pressure group uthi abantu bengavumi ukusetshenziswa.
Indaba yedemo xa isenzakala kakube yikuthi idemo yenziwa yisimo sokuthi abantu babonise ukukubi kakungabi ngenxa yokuthi kumele sisanitize iZANU-PF.
Unkosikazi Linda Ndebele oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende wenelisile ukuncindezela uZulu ukuba ayetshengisela lamuhla.
Uhlupho olukhona yokuthi lapha eZimbabwe singabantu abalokwesaba kakhulu. So hayi okwalamhlanje idemo isaphumelelanga kodwa injongo kahulumende ukuthi khona ancindezele idemo leyi ibe stairway eyakhe injongo kahulumende ifezekile.
Umnumzana Effort Ncube unobhala weNational Consumer Rights Association inakhora uthi abantu kabangakhali ngemali abangabe beyilahlekelwe lamhlanje ngoba amabhizimusi evalile kodwa kabalwise inkohlakalo eyenziwa nguhulumende.
Ukulahlekelwa okukhulu elizweni kayisikho lokho. Ukulahlekelwa okukhulu yi-corruption, inkohlakalo ekhona le efanele ilwiswe kuso sonke isikhathi. Abantu balahlekelwa zimali eziningi ezitshontshwa ngabasebenzela uhulumende. I-corruption yiyo ekhosta ilizwe kakhulu. Okwedlula le mali namhlanje engabe ilahlekile ngokungavulwa kwezitolo lezizali ziyana kumbe amabhizinisi lawana.
Kuleyinye ingxenye kaZulu ebona ukutshengisela kungayisiyo indlela yokulungisa umumo welizwe. Omunye wabo isakhamuzi senkulumane umnumzana Donald Gabaza othi kufanele inkokheli zamabandla ehlukeneyo zihlangane ndawonye zilungise uhlupho olukhona elizweni.
Indaba yama-demonstration especially ngalesi sikhathi sikiso angiboni kuyikuthi into engancedisa ukuthi sixazulule inkinga ezikhona ezomnotho. Abakhokheli bethu kuma-different political parties kumele behlangane bexoxisane ukuze sibonise indlela esingaqhubeka ngayo phambili sixazulule inkinga ezikhona. Kathesi kunje kunje ngendaba ye-coronavirus ama-cases aya yedokhe ikhwela njalo ama-health systems yethu awaqinanga ngakho ukuthi engamelana lamanye ama-cases amakhulu angavela ngenxa yema-demonstrations ngoba abantu basabe minyene.
Unobhala kugatsha lukahulumende kwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter esithi ukutshengisela ebokuqoqwe lamhlanje akuphumelelanga ngoba endaweni ezehlukeneyo zelizwe bekulokuthula. Uthe njalo kwezinye indawo bekubonakala amapholisa angahlomanga ebhodabhoda elondoloza ukuthula kodwa ezitolo ezimbalwa zivalile. Ngimele Studio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje abaqoqi bomkhankaso we 31st July movement yokutshengisela ukukhonona ngenkohlakalo kuhulumende bathi kuphumelele okwamagama nxa kukhangelwa ukwenza kwabezomvikela emadolobheni ilizwe lonke lapho abakade bevimba uZulu ukuba engene emadolobheni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abezomvikela bebenyakazela phakathi kwedolobha leHarare kanye lemizini ehlala abaningi bekhuthaza labo abakade becatshangelwa ukuba bayazulazula nje ukuba babuyele emakhaya. Omunye wabakade beqoqa uhlelo lwalamhla umnumzana Charles Nyoni uthi luphumelele okwamagama.
Into engifuna ukuyichaza lapha ngeyokuthi kwakumelanga sicabange umcabango wokuthi idemo njengabantu abangena emgwaqweni begijima betshaywa bebotshwa. Khonokho okwenzakeleyo kokuthi kuthiwa kule demo abantu bahlala ezindlini amapholisa agcwala emgwaqweni namasosha nempopa agcwala emgwaqweni khona lakho kutshengisa ukuthi idemo yethu iphumelele ngoba namuhla akuzange kube nebhizinisi elenzakaleyo njalo akuzange kube nje nitshela into nje eyenzakalayo edrobheni.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abakwenzileyo ukubopha abantu behluthuna abantu ezindlini konke lokhu kumhlophe ukuthi i-demonstration le iphumelele.
Unkosikazi Nokuzola Chili wasemzini weMfakose uthi okungasacaciyo yikuba ukwenza kwabezomvikela laba kungaba yibo abenze uphumelele lomkhosi walamhla lobahatshi.
akula activity eningi. So kungasacaciyo ukuthi angabe abaqhukuzela ukuthi abantu behlale ezindlini kube yi-silent demonstration or what, akukhanyi kuhle.
Kodwa uhulumende uthi awuzange uphumelele umkhosi walamhla njengalokho obekukhangelelwe ukwenzakala njengoba abakuzibileyo bengazange baphatheke. Umabhalane wogatsha lwezemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini beTwitter ukuthi okwenzakeleyo kuyajabulisa ngobuZulu ekhethe ukuzilondoloza kugciwane le-COVID-19 wazihlalela emakhaya endaweni yokuzibeka engozini yokulithola. Lanxa bekuthule endaweni eziningi, amapholisa abophe abambalwa ababalisa isikhulumeli se-MDC Alliance u-Advocate Fadzai Mahere lequla lakhe abekade betshengisela ngokuthula bephethe amabhakana akade le mibiko esola imisebenzi yenkohlakalo elizweni. Umlobi lomdlalo wemidlalo kamabonakude olodumo unkosikazi Tsitsi Dangarembwa ubotshiwe laye ngoba ephatheke kulokhu kutshengisela ngokuthula lapho abonakale ehamba labanye bakhe bephethe amabhakana abesola ukwenza kwahulumende kanye lenkohlakalo. Kuthi abesifazane abathathu okuyinkokheli yabatsha ebandleni le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loTsitsi Marowa babotshiwe bevela emthethwandaba kamantshi lamhlanje. Abathathu laba bebekhatshwe ngamagqwetha abo umnumzana Obey Shaba lo Advocate Thabani Mpofu lapho besiyazibika emapholiseni phansi kweziqondiso zabo zebail. Intatheli zindaba uMduduzi Mathuthu weZim Live ulandwe emzini wakhe izolo ngendlela efana laleyo eyasetshenziswa kulandwa enye njalo elokhu isavalelwe uHopewell Chingono. UMathuthu wetheswa umlandu wokutshotshozela lokhu kutshengisela kanye lokusebenzisana labafuna ukugenqula umbuso. Uhulumende athi wakhethwa ngokusemthethweni. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezomvikela bavimbele izakhamizi zeGwanda ukungena enzekini yedolobho lamhlanje okudale ukuthi iningi lihlale emakhaya. Lanxa ezinye izitolo bezivuliwe bekungela kuphithizela ngoba abantu bekhethe ukuzihlalela ezindlini. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Amapholisa labebutho bebevimbe imigwaqo yonke engena edolobheni leGwanda kuthi labo abakade begada amabhasi kaZupco labo babeyehliswa kumele bakhiphe ubufakazi obuqinileyo bokufuna ukungena phakathi kwedolobho. Abezomvikela bebebhodabhoda njalo phakathi kwedolobho lemalokishini ngenyawo langezimota besiduzule ehlala ezindlini. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye ohlala phakathi kwedolobho leGwanda njalo udumumo ubungafanile ensukwini lamhlanje.
Akula bantu abahambayo, umuntu nje umbona gqo, lezi mota uzibona gqo, ngisho lamabhizinisi amaningi avaliwe, abantu abasebenzi namhla bazihlalele ezindlini, hhayi kuthule sibili kutshaya umoya.
Osakhulayo umnumzana Grey Dompiri olilunga lebandla eliphikisayo le-MDC Alliance uthi okwenziwa ngabezomvikela yikwembula amalungelo oluntu akusisekelo sombuso.
Njengebandla sinanzelela ukuthi isekelo sombuso asilandelwa njalo amalungelo wethu awahlonitshwa. Sithi hayi thina asivumelani lento enjalo, abantu kuze benze amalungelo abo njengabantu maZimbabweni. Lokhu esesikubonayo siyahlukumezwa, siyakhahlamezwa.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF uthi ukuthula kube khona namhlanje uveze obala ukuthi uhulumende obusayo ukhethwe ngabantu.
Abantu bakhathele ukuthi babe betshelwa ukuthi ngenani ezidilidini kungela nto abazayenza. Bakwazi bona ukuthi uhulumende ungena ngoba evotelwe. Isikhathi sama-elections sikhona uma kufanele ukuthi uhulumende abantu bamkhiphe. Ukhitshwa ngama-elections ayikhona lokho kuzwa ukuthi abantu ngenani ezitaladeni ayisikho.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli zindaba uHopewell Chingono babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi angene esitaladeni etshengisela lamhlanje esola umbuso weZanu PF abadusubulela ilizwe ngenkohlakalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngu-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakale endaweni ezithiyeneyo ngokutshengisela obekuqoqwe namhlanje. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa iningi lazo kungamalunga awe MDC Alliance zitshengisele namhlanje emahofisini ommeli weZimbabwe ePretoria laseConsulate eCape Town City uhulumende wezanu PF akehle esihlalweni ngoba isehlulekile. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lezi zizalwane zeZimbabwe sifike emahofisini ommeli weZimbabwe ePretoria zisidlamalahle zisithi iZanu PF ayiphume iphele embusweni ngoba isiguqise ilizwe ngamadolo. Akuthathanga sikhathi umbuthano wabeZimbabwe laba ungakachithizwa ngamapholisa ngenxa kwesabela ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus kwazise kutshengisela abakwenze bengelamvumo. Kodwa umgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu uthi ngokufika kwabo lapho umlayezo wabo uhle wacaca uhulumende weZanu PF.
Sikhala ngakuthi kona eZimbabwe sifuna ukuthi i-corruption iphele, sivunyelwe ukuthi sikhethe abantu esiwafunayo bazosikhokhela, ngoba khona uma isikhokhelwa ngabantu esingabathandi abakhohlakele. Sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzela ukuthi abantu babe nelungelo lokukhetha uhulumeni wabo abawuthandayo.
AbeZimbabwe abahlala eCape Town labo iningi labo obengamalunga e-MDC Alliance baye bayabuthana e-consulate eCape Town. Umhlangano wabo wachithwa ngamapholisa sekwedlule ihola betshengisela. Omunye owabebetshengisela ePretoria umnumzana Bukhosi Sibanda uthi manje sekuyisikhathi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akuzwisise ukuthi wayesitshoni ma wayethi izwi labantu izwi likaNkulunkulu.
Siyanicela abantu beZanu, wasithina sithi abantu beZanu ngoba iZanu sayibona kudala nje ukuthi hayi beyingena plan okuqhubeka lapho abagcine khona nge-liberation struggle. Yebo bayilwile kodwa bahlulekile from the time bethatha ilizwe.
Usenjalo umgcinihlalo webandla leZanu PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi ukutshengisela lokho kwenziwe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa abavumelani lakho ikakhulu ngesikhathi impilo zabantu zisengozini yokuthelelana igciwane le-coronavirus.
If genuinely people would want to see corruption go in Zimbabwe, then corruption will not go as a result of demonstrations, but it goes away.
Labo abafuna inkohlakalo iphele abeze lobufakazi ukuze amasela abotshwe hathi ukutshengisela.
That proves that individuals that are alleged to be undertaking corruption in Zimbabwe are arrested and sent to prison.
Umnumzana Mandaza uthi kabavumelani futhi lenkuthazo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ehle esihlalweni ngoba wakhethwa ngokusemthethweni, kanti futhi bake bazama abanye ukuphikisa lokho umthethwandaba wabachitha. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Silokhu sikudaba lunye lesizwe okwenzakale kutshengiseleni okube khona eLondon kwele Bhilithani, lapho intatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Svanda obekhona wakhuluma labakade bebuyile.
Omunye obatshengisele eBhilithani okhulume lentatheli izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Svanda unkosikazi Mavis Harrison othi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe.
Lobu usekelwa ngunkosikazi Sylvia Ndlovu laye obetshengisela kulelo lizwe.
Lapha i-solidarity nabanye bonke abantu baseZimbabwe. Mina ngalahlekelwa ngubaba wami e-1990.
Umnumzana Farai Muvuti owebandla leZanu PF uthi akuqondakali okufunwa ngabaphikisayo.
Ukuphambaniswa khona ngama-protesters lawa is i-campaign yokuthi iZanu PF must go. That in itself is an incitement because uyazibuza ukuthi akula election, so siyabe sisiya nga.
Akwaziwa okuza kwenzakala kulandela ukutshengisela lokhu emgaqweni. Udaba lolu oluqoqwe ngu-Ezra Jesus Banda lilethulelwa ngu-Gibbs Dube.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owayengumphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla emathuneni eHeroes Acre eHarare kulandela inhlonipho ayiphiweyo nguhulumente yokuba liqhawe lesizwe. Ekhuluma emathuneni la namuhla, umongameli Mnangagwa uthe umoyi umnumzana Shiri wayengumuntu osebenza gadalala njalo wayemanyanisa abantu. Uphinde wakhuthaza abasebenza kwezempilakahle ukuthi babuyele ezibhedlela ukwenzela ukulwisana legcikwane le-COVID-19 okuyilo athi libulele umnumzana Shiri. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi uyawasekela amazwi kamongameli Mnangagwa ngoba igcikwane le-COVID-19 liyamemetheka.
Imali isize ayenelisi, imali kakhulu imali ephiwa abakhangele ezempilakahle. Kodwa ayisibo futhi uhulumende yona mhlawumbe ukusalela kunamizamayizamayo. Siyakhumbula even ubaba uSrai Masiwa la uyohambelela ezamoto nazithathiswane ukwenzela ukubana kutholakala ukuba kuyini esingakutholela laba abaphethe ezempilakahle. Manje nxa ukhayele kunokubana nxa kungela political motivation phakathi, mina bengibona ngamba amadokotela labo omongikazi sokufikela isikhathi sokuthi nabakhangele impilo more than okuningi lokho. Okuningi lokhu kusetshenzwa kulungiswa, akusoze kulunge overnight, but kungalunga kuphela kodwa impilo zabantu zizama ukuthi ziphile ngoba okuyimpilo kusho kungenzeki. Manje sokukhona eZimbabwe qala sasukuzwa mela abakathi sikubonela kashana, sikubonela kubo Italy, Britani, Spain, America ngani. Manje kanti sesikubonela khona napha sibe ngoba sesifunda uzibani esimpazwe uzibani ukuthi manje uzibanile sezantu yabo. So sokuthiakali ukubona sinesiyongifulensi sizama ukuyorefinade ukuseva izimpilo zabantu kulokhu kukhulunyiswana ngoba elisho uhulumende kavalanga kuyona kungasakhulumiswana. Kuyakhulumiswana kuzolungisiswa kuze kufike lapho okungabangamelo khona. Kodwa kwangathesi akuthekeleli impilo ngoba ngathesi isihlobo sami osaziyo isizalo sesigula sokuwuwe ozabe sigula akuseyibona kwaloto nahai asiyibonela pa-TV sibona kuma-social media. Kanti kuyosokusizakala kithi khonapho sokudingakala yokubona ibe khona ekuduzane sokuyena isincedisana.
Uchaze umufi njengomuntu obebambanisa abantu, ungathi lokhu yiqiniso yini njengoba sibona abanye besithi waphatheka kusehlakalo segugurawundi njalo ngumuntu owayelochuku?
Akuna muntu ongelambani empilweni yakhe, sonke sibeyisimbani oyalungalo sesakwenzayo. Kodwa noma sibebani sibani sawazi ubana uSawuli wachitha esengufomu kwamanye kwamalanga kodwa wahlukumeza amaKristu wabulala vobe ngokuphela kwakhe. So-ke thina esintwini sithi wasawanaza kithi obukhambile usentungile okunithi sikutshele uNkulunkulu. Mina kumele ngakuthi ukuthi hhayi angisuwo uNkulunkulu ukuthi unanijaje, uNkulunkulu ngiyojajana.
Lo umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi weRumba uMr Bones, yena osanda kwethula ingoma ekhuza abesilisa ukuthi bathiyane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana ezindlini, i-domestic violence. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mr. Bonzi sizwa esileminyaka mpela isemculweni ihamba leqembu layo legaramtata. Nansi izethula
Mr. Bones, umxolisi isibongo sakondlovu konkalange. Ngizalwa eNtoli esigabeni saseGarantata ePlumtree. Amadlala dengilawo I6 from 2012 nje kuzokufika last year.
Uthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini into ehluphayo kakhulu eZimbabwe laseSouth Africa lapho acula ekhona ikho nje ekhuza abesilisa ngalingoma. Ngathanda ukuthenga umculo wakho Mr. Bones ba uthola njani?
Abafuna ukuthenga amadlaladi akhona kakhulu inumber esebenza kakhulu ku WhatsApp ithi +27 71 720 2537. Bebe besilandele ku Facebook page naku Instagram umxolisi Mr. Bones. Ngiyatholakala nje kakhulu ngihleli ngi online kulezo ndawo kakhulu la ku WhatsApp la ngikhona.
Abalandeli ke ungabatshela wapi amazwi?
UZulu ngamtshela amazwi ukuthi abantu bezama ukulandela ingomo ebekwayo malana lesifo lesesihlasele sese coronavirus ukuthi beziphathe kahle abantu belandele nje bevikele bezama ngazo zonke indlela ukuthi bephephe.
Sibongeke uMr. Bones ehamba leqembu lakhe leGarantata. Bobaba induku kayakhe muzi asibathandeni omkethu sibavikele ngaso sonke isikhathi.
Yeah, put your mouth in the middle of the wood, and you're hoping to wear one of the wood.
Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Likhuphukela yakunkulungwane ezedlula ezintathu 3092 inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Abezomvikela namhlanje bebesenqabela abantu ukungena enzekeni yemadolobheni wonke. Hayi ke siliqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.